manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, chikumi 9, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe hafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Zimbabwe inorova Zambia 4-2 mumakwikwi ekosafa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza vatsigiri vavo kwamutoko kuti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya, kunyange hazvo matare akatura mutongo wekuti madzishe hafanire kuve nedivi raanorerekera. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi. Vashaura nevatsigiri veZANU PF pamusangano waitirwa pachinzanga Primary School kuno kwamutoko nhasi vamunangagwa vati nhengo dzebato ravo dziri kukwidza musarudzo dzeparamende dzinofanira kushanda pamwe chete nemadzishe mukutsvaga rutsigiro kuitira kuti ZANU PF igokunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru.
Moyeuka kuti mudunhu renyu munyika menyu across the board nokuisa mambo rotonga dunhu rauri hatongi nyika yose asi ZANU PF yakaparara chii nyika yose. Saka moziva kubatana neZANU PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Mumwe wemadzisha anga ari pamusangano uyu vaEdward Nyamukapa vati vachashandawo nebato reZANU PF vachiti vafara zvikuru kuti vamunangagwa vari kuvaona sevanhu vakakosha.
Uro ruremekedzo rwauya pachaizvo zvatinotarisirawo semadzimambo tishande nevana wedu zvakadaro. Tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi ndizvo zvezvimwe zvinhu zvingazvisinganyatsokubatikanaba nevazhinji. Hunde dai tikashanda takadaro handimuti pane chinhu chinganetsi. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
Izvi zvinopesana nemutongo wakaturwa nedare repamusoro masvondo mashoma adarika wekuti madzishe hafanire kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kana kuve nedivi raakarerekera. Vamunangagwa vatiwo nyika dzose dzepasi rino dzakasununguka kutumira vaongorori vesarudzo kana nhasi chaiye vachiti bato ravo harina chekutya kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
Kuwanda kwatakaita ZANU PF, why would we want to fight this pope? Why? The guys tenderers, no more tenderer. Ukabona chane so kandera musuba. Georgia chopura. And those one. No violence, we want free, fair, credible elections.
Vamunangagwa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vabatane pamberi pesarudzo vakashora vaimbo vamutungamiri wenyika Robert Mugabe vachiti vanga vakonzera kusawirirana mubato ravo izvo zvavati vakazomisa kuburikidza nekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vamugabe vasiye basa panyaya yebudiriro vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa migwagwa nyaya yekusimbaradzwa kwekugadzirwa kwemagetsi kusimbaradza nyaya yekurima pamwe nekugadzisa nyaya dzemasaisai kuitira kuti veruzhinji vakwanise kubata zvinotepfenyurwa nemakambani enhau ndakamirira Studio 7 kwamutoko ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano nevatsigiri vavo kurutenga kumasvingo. Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti kana vakasarudzwa semutungamiri wenyika vachashanda zvakasimba mukugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Mukambabatisa ukuna nachitaura kuti nyaya yeutungamiri ndoyataura kunogadzira patikuenda musi wa 30 musi wa 1 tichimapedza takuda hurumende chi hurumende chi ine mutungamiri muchi nenyika chi aize emunoona savamunangagwa makavatarisa mukotarisawo uoni kutonga kwavo achiti uchingotonga kungaona kutungamirira kucha
Vachamisa vati kunofanirwa kuva nenhepfenyuro dzakasiyana-siyana dzinotaura maonero adzo pachena kwete kumira nenhepfenyuro imwe chete. Vati nhepfenyuro dzinofanirwa kutepfenyura nemitauro yose pasina rusarura.
Vanhu vane kodzero yekudemonstreta, vanhu vane kodzero yekutaura. Hakuna anofanira kusungwa, hapana anofanira kuurawa kana kuchidzimepa. We are going to restore my freedom zevanhu kutsoropodza hurumende. Chechipiri ndoda kumeka shuwa patinongopinda, hakuna TV, one not ZBC. Tomama TV akawanda anotsoropodza President Chamisa, chizama machita. Kukula. Toda kuti munyika muve nema TV akawanda nema radio akawanda. Asi pama TV toremekedza mitauro yedu yose iri muZimbabwe. Inzwike pama radio eZimbabwe. Inzwike pama TV eZimbabwe.
Vachamisa vatiwo mashandiro emadzishe nemasabhuku anofanirwa kuremekedza kodzero dzevanhu uye asingamanikidze vanhu kuita zvematongerwo enyika.
Tinakukanikazve nyaya yematongerwo nemagariro ematunhu. Madzishe nemasabhuku ndo vanoita basa rekutonga asi vasingatyisi seshumba vachitungamirira vanhu ani vavo. Asi ngavasarudzwe munharaunda nemadzinza pachinyakare kwete kugadzwa nehurumende isingazive kuti munhu uyu ropa rake ndereushe here ndozvimwe zvinoita kugura isanai.
Vachamisa vachange vari kuchiredzi mangwana. Vamwe vevatsigiri vavo kuchiredzi ikoko vanoti vacharatidzira mangwana sezvo vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa maprimary elections eMDCT munzvimbo iyi. Tabata mutevedzeri wemubati wehomwe kuMDCT kuchiredzi West Va Collins Musakanda kuti tinzwe zvavakaronga.
President vedu vachamisa tinovada chaizvo vari kuuya mangwana kuchiredzi West Patovani Stadium. Asi problemu yatinayo kuchiredzi iri kuchema nevanhu ndenyaya yeimpossession of candidates. Kungava takatarisa chiredzi West tiri kuti MDC is a part of party of democracy but our surprise ndokuimposa munhu wani vachisiya mamwe maviri saka hata zvakarishaisa isiri kuti vanhu vanoshandira musangano but when it comes to our issue yekuti takuchinda kumaelection pane vanhu is very important.
Makambo zama here kukwidza nyaya idzi kumusoro mumusangano kuvakuru vari vakadziterera here muchivaudza zviri kuitika?
Taka nyaya ishu yechiredzi West tatova vanhu vachifamba vakabva kuchiredzi vakaenda. Problem nyaya iripo ndeyekuti isu takaona nemainvestigation edu vanhu vakabva kuno vakatuma vanhu kuti ndai kuHarare munoona electoral directorate yana Morgan Komichi and tiona kuti masvika kunational kwacho kuna vakomichi vanosvika kudzadzokera kuprovince tikaona tiri kutangwa pfungwa dzedu vari kuti vacho kuseri itini imwe vari kugadzira congress yenext year vasora kuti hwine vanava.
Zvino muri kuona sokuti kuratidzira kwaakurongwa neremusangano hakuzokonzeri here kutsemuka kwakanyanya kudarika kutoripo kare?
hatiti konzeri chatinoda isusu vari kuti the reading machine izi ndo vari kutokonzerisa kuti vapaite madisgruntled members zvino vachapedzisira kuti vanhu vari kugununa select board vanofamba.
Mutevedzeri wemubati wehomwe weMTCT kuChiredzi West vaCollins Musakanda vachitaura vari parunhare vari kuChiredzi kwakare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remukuru anoona nezvesarudzo muMTCT. Vakawanda kudunhu reManicaland vari kutarisira kuti bato rinopikisa reMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa richaita mashiripiti ekutora zvigaro zvakawanda sezvakamboitika mugore ra2008. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipanyaya iyi.
Dunhu reManicaland rine vamiriri veparamende makumi maviri nevatanhatu asi musarudzo dzapfuura dza2013 MDCT yakawana vamiriri vatatu chete vamwe vose vari veZANU-PF. Kunyange hazvo zvakamira zvakadai vazhinji vane chimbo chekuti nemamiriro aita nyika pachava nekushanduka musarudzo dzichaitwa munyika. Kubva musarudzo dzemuna 2000 MDC yaikunda mudunhu reManicaland asi izvi zvakashanduka muna 2013 ZANU-PF ichitora zvigaro zvakawanda kunyange hazvo vakawanda vachiti sarudzo idzi dzakabiridzirwa zvakanyanya. Mumwe wechidiki mudunhu reManicaland uyu anogara Gold Springs vaNicholas Matimati vanoti vachavhotera mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nekuda kwekuti hurumende iripo neyaimbovepo dzakatadza kuzadzisa zvido zvavo kwenguva yakareba.
Gore ino tunazo zviri 2018 Chamisa Mofi. Tiri kuaudza tichitaudza kuti ka 2018 Chamisa Mofi. Kuzikada kudzokerera futi kuti tidzosere wanhu vakamugwara ka. Wata nechindurura nechakanyanyisa manje zvinezvi.
Vatinokudzwa mutsveta avo vanogara kubhunda kwamutasa vanoti havaoni hari dzofanzirofa dzichizovhoterwa nguva ino sezvo kumashure vaiona vatungamiriri vemhando iyi vachirara pabasa. Vanoti mukore uno vanhu vanoda vatungamiriri vanotemwa dzinobuda ropa.
Age difference vafanha vachadi madhara. Madhara akatanga kutonga 1980 zvizviita muna 2018 like myself ndazvarwa 1980 ndaingoziva mugabe ndiyeye izvozvi tina vana muchangwa ndiwavo saka generation yedu yakuda fana hadika at least haisi change inoshamisa but at least kumbo uchinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Mumwe mugari wekuhonde valley vaedhika Chikoti vanoti zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vemuhurumende vanonzi vaende kumudya ndigere kana vasvitsa makore makumi matanhatu asi vamwe muhurumende vachitoda kufira pazvigaro. VaChikoti vanoti havasi kuzovhotera vakweguri musarudzo.
Muna ne 70s ndipo dotanga kuita president izvezvi ozopedza term yake ane 8 years ane new ideas yaanoti papi acho hapana.
Mutungamiri webato the African Democrats vamako machona vanoti sarudzo dzegore rino dzichava pamukana wekudzidza zvinoitwa musarudzo macho. Vamachona vanoti sekuona kwavo pari zvino mapuka anopikisa ari kuwana mukana wekuita misangano yavo wakasununguka pasina zvimhingaidzo sezvaiitika kare.
Ari kutanga tinge titodzidza hatinambozviita izvi hatinambokwanisa kukambena upenyu hwendiwes inguva yekuti nesuwo tiri kutodzidza kukambena asi kudzidza kwedu hazvire kuti hapana zvatinopawo zvatinokwanisa kuita munyika. Zvakawanda tine maexperience tine rudzidzo asi tatina mukanwa wekuti tingabetserewo nyika yedu sei.
Mugari wekushimanimani vaGideon Masimbe vanoti mutsauko uripo pakati pemakore evatungamiriri varipo nevechidiki avo vakawanda munyika vave kubvumirwa kuvhota uchapa mutsauko pane zvichazobuda musarudzo idzi. Vamasimbe vanoti mutungamiriri weZANU-PF vaemasoni mudambudzo munangagwa nemakore avo makumi manomwe nemashanu havazi kuzomira navachamisa vane makore makumi mana ekuzvarwa sezvo vakawanda vechidiki vari kuti vanodawo kutungamirirwa nevechidiki.
Basically I think the age difference is the one which matters. Munyati inenge yatosiyana even brain wise ka zvisiti zvinenge zvatodini zvatosiyana because munyati yemunhu ane 75 years and above kana kuti ari masikiso if you look at the ZANU-PF system kana kuti toti maminister is bracket row is between 62 and 75 and the majority vari kuvhota vari 40 and below. So how can you be controlled nemunhu ari ane 60 years.
Zvimunya yadzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paZimbabwe Open University vaFreeman Mbosso vanoti vanoona sarudzo dzegore rino dzakaomarara kwazvo zvekuti achakunda anenge aine chidimbu chidiki diki. VaBosso vanoti vanhu vakawanda vakanovhota zvinogona kukanganisa ZANU-PF, asi kukaita vanhu vashoma vachanovhota zvichakanganisa MDC Alliance kuti ipinde panyanga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi wemuFrance audza sangano renhau reAssociated Press nasi kuti honzeri yerufu rwaAnthony Bourdain kuzviuraya uye hapana kufungidzira kuti pane zvimwe zvakakonzera kufa kwake.
Musi wa14 kukadzi 2006, dare remuAmerica reHouse of Representatives rakatenderana kuti mwedzi wachikumi gore rega rega ube mwedzi wokupemberera zvizvarwa zvemuAmerica zvinobva kuCaribbean pamwe chete netsika dzavo nekufarira zvavakaitira America. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti mwedzi wokupemberera uyu ndewekufara nekukudza avo vakabva kuCaribbean vakabatsira kuti America ibudirire sezvairi nhasi. Vanotizve vanhu ava vane zvipo uye vanoshandira kuti America ibudirire. VaTrump vanoti semapurisa vanochengeta zvizvarwa zveAmerica uye vanomirira vanhu vavo mumatunhu avanogara vachidzidzisa vana vezvizvarwa zvemuAmerica muzvikoro. Mune zvemitambo, VaTrump vanoti vakahwinhira America mibayiro yakawanda uye vachibatsira kusimudzira nzvimbo dzavanogara. VaTrump vanokudza Dr. William Thornton avo vaibva kuBritish Virgin Islands vakave ivo vakaumba muzinda weUnited States Capitol. VaTrump vanotiwo vaJean Baptiste Dusebo avo vakazvarirwa kuHaiti ndivo vanozikanwa semunhu akatanga guta reChicago iro rinozikanwa zvikuru pasi pose. VaTrump vanotizve America inofara nekukudza zvese zvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean izvo zvavanoti zvinosvika mamiriyoni mana muAmerica. VaTrump vanoti America inodada nezvakaitirwa nyika ino nezvizvarwa zveAmerica zvakabva kuCaribbean uye nezvavari kuramba vachiitira nyika ino. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni tanonoka wande.
Tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namai Mativenga, avo vanoita ivo nezvematongerwo enyika. Tiri kuda kunzwa kuti sei vakasiya ivo bato reMDCT yaitungamirwa nemuchakabvu vaMorgan Tsvangirai.
2014 pakatanga kuita kukwesherana zvakanyanya pakati paTsvangirai neakanga ari munyori mukuru webato vatendai bidi. Saka ini mhosva yangu ipapo yandakapomerwa ndeyekuti ndakanga ndakanyarara ndisingatori chidano sezvandakandaita 2005 vatangirai pavakatangana nawo zvinini nyuve ndigamira divi ravatsvangirai. Saka gwendo gwavazonetsana natendai biti muna 2014 ndakati haa munhu watanga hondo yake rega aipedzi. Naizvozvowo ndakanga ndisisina chigaro chikuru mumusangano chaiita kuti ndikwanise kuti kana ndichitaura ndinonzi kasaka ndakangotiwo sezvo ndakaterega namba 9 yandaka ndakabereka ndombogarawo kumateresi ndichingoona kuti bhora rinotambwa sei tofamba takadai
matimi mimakune coalition idzva munoona nyika yakagadzirira here kuti itongwe nemunhukadzi
izvo ndo zvinogara zvichitaugwa kuti vanotova nechirumbi chacho chinonzwikwa chaizvo Zimbabwe is not ready ini ndobvunza mubvunzo wokuti chinokonekwa koinosengwa pamusoro here nyika yacho handiti mahofisi anenge ane vanhu vanoshanda imomo madzimai akasimudza dzimba nyangwe chikaranga chinoti mherera kwayo ndeina mai pakasara vana vachirerewa namai mai ndiye mutungamiri wokutanga anotungamira mhuri pamba tozokonewa zvenyika seiko
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu amai Lucia Mativenga pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa madzishe anonzi ari kuramba achiti anotsigira bato reZANU PF kana kuti kupinda mune zvematengero enyika kunyange hazvo mutongo wakatorwa nedare repamusorosoro mazuva apera wakanga uchiratidza kuti madzishe hafana kunge achipinda nezvematongerwo enyika mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaEdson Chota tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChota
makadii zvenyu nevateereri pamwe chete
vaChota nhasi tatichimbotarisa nyaya dzatiri kuona dziri kuramba dzichibuda dzemadzishe ari kuramba achiratidza kupinda mune zvematongerwo enyika isi takaona mutongo wakapiwa nedare repamusoro mazuva mashoma apera wairambidza madzishe kuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika zvii zviri kuita kuti madzishe aramba achitevera nyaya dzezvematongerwo enyika kunyange mutemo nemutongo uchivarambidza kuita izvo
tine madzishe ari paviri tine madzishe edzinza agadzwa hushe nekuda kwechimiro chedzinza tine madzishe ane hushe hwagadzwa nekuda kwezvematongerwo enyika kwekuti vanhu vanoti ai nzvimbo iyi yakambenge iri yedu vakaba zvoita popula mune zvematongerwo enyika wobva anzi ngaachitungamirira inzvimbo iyoyo saka madzishe maviri akasiyana anenge achigona kufevha mapeposi kana kuti anenge achigona kuita zvinhu zvakasiyana pamwe chete ipapo chimwezve chinoitika ndechekuti aenda kunoita chinhu ichi nezvikonzero saka nazvinomupa mukana wekuti ava asinoita zvinhu zvasina kukodzera nekuda kwokuti anenge achitiye inini chandiisa apa kana chandiendesa apa ndezvematongerwo enyu kana adare izvo zvenyu munenge maakuti manje ari kudarirei ari kudii asi ari kukuratidzai kuti izvizvi ndo zvaari
asi kavachota kana munhu akanga ari acting chief anenge achitoziva mashandiro anofanira kuita madzishe chii chinozoita kuti atadze kuziva mitemo iyo
zvinoitika ndezvekuti maacting chief anoacta pafa mumwe ishe asi haasi ose maacting chief anoenda kunotrenwa kana kunodzidziswa nelocal government vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa nekuti vanenge vachinzi hamusati masvika padanhere vamwe vacho havatoendi kunodzidziswa neministry of justice nekuti vanonzi hamusati mamadzishe tiri kuzomirira kuti kana paanashe ndiye anofanirwa kunge achiitira kuti basa iroro azoriita sakana vane chikonzero chekusaziva bumbiro remutemo kana kuti vachinyatsozwisisa kuti dumbiro remutemo rinofamba sei
ko iwo musangano weZANU PF ndo watiri kunyanyonzwa madzisha achitsigira pachena unotadzawo here kutaurirawo vanenge vachida kupinda mauri asi vari madzishe kuti aiwa mutemo hawo kubvumidzei mirai
rikandikubatsirei pamwe chete nenyika ibatsirike vanhu vezvematongerwo enyika vanhu vanotivo zvakaipa kana zvichiitwa nemumwe asi kana zvaakuitwa naivo vanoti zvakanaka ZANU PF inoti zvakaipa kana ishe akati ndinotsigira MDC ndoda kukupa muenzaniso we2002 vakange vakabata ushe hwekwa Chota acting chief George Tazvinga Zengeya vaitwa interview vakataura ivo kuti aiwa inini sashe handigone kuti ndiwane ikwe ndichiti iye akanaka uye akaipa nekuti ndirishe wezvinofema nezvisingafeme kusanganisira masvosve nemadzvinyu izvozvo zvakaita kuti pane vaine maki inove iri kutaurikana nhasi kuti vakaramba ZANUPF.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuwana nguva yekutsanangura nyaya iyi.
Aiwa, maita zvenyu zvinotenda.
Manga makateerera kuna vaEdison Chota muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Hakusi kudaidzwa anonzwa nhasi mushure mekunge chikwata chemaWarriors chatora mukombe weCOSAFA Cup kechitanhatu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yakunda Zambia 4-2 nezvibodzwa zvanwiswa naKama Billiards naTino Kadewere. Asi vakomana ava vapotsa vanyura pasvika maminiti makumi mapfumbamwe akatarwa. Zambia iri pamberi 2-1 asi Kadewere akakwanisa kunwisa chimwe chibodzwa kuti zvikwata izvi zviite mangange mutambo uyu ndokupinda muextra time. Muextra time, Billiards anwisa kaviri, Zimbabwe ndokurova Zambia 4-2. Zimbabwe yave nemikombe yeCOSAFA Cup mitanhatu, miviri pamusoro peAngola, South Africa neZambia idzo dzine mikombe mina. Murairidzi wechikwata ichi Sande Chidzambwa aitawo murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kanokwana kana. Muteveri weDynamos vaPonsent Mundiwa vanoti zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe ichakunda.
Zvinhu zvakasagara zviri pachena izvi kuti vakomana vanohwina, vakomana vafadza. Ndizvozvo havafadza, vatamba ezvetimu hauya happy.
Kadewere ndiye anzi atamba kukunda vatambi vese mumutambo uyu, achiti iye anga achizvizivawo sezvo vanga vakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Tanga tichitaura nezvemutambo uyu zvakanyanya nekuti tanga tichida mukombe uyu, saka zvaitika.
Kadewere akanda zvibodzwa zviviri. MaWarriors ari kuenda kumba achinyemwerera nemari inoita iyo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu emarand iyo vatambidzwa nekutora mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weZANUPF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti madzishe anofanirwa kushanda nebato ravo pamberi pesarudzo dzemwedzi unouya. Mutungamiri we MDC Alliance vaNelson Chamisa vanotiwo madzishe hafanirwe kumbunyikidza vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kuNhlangula 2018. Ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho.
Nokunisa mambo rotonga dunhu rauri hatongi nyika yose, asi ZANU-PF yakapara nechi nyika yose. Saka moziva kubatana neZANU-PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo eleNational Patriotic Front, uRetired Brigadier General Ambrose Mutiniri, uthi ngasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumeni kaMnumzana Mnangagwa, athi zathuthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho.
So nxa kuyikuthi khona ikhulu leyi yaba khona ngenxa yokuthi labo eParliament bayenza impeachment, labo bangama-collaborators, siyabesaba. Kungcono futhi ngabe ngilibona, kodwa umbulalo omkhulu yi-member of parliament engalalwazi.
Sizakuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu lesizwe leZambia kumdlalo weCOSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Ekhuluma lenkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni we-rally eMthoko, umnumzana Mnangagwa ugcizelele ukuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo elizweni kungabi lodlakela, njalo abavela kwamanye amazwe sebanxusile ukuthi bezohlola ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Uthembise njalo ukuguqula impilo zabantu kwezempila kahle, kwezemfundo, kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye. Asizweni amazwi akhe.
Kamberi neZANU-PF, kamberi nokubatana, kamberi nokuwina ma-election, kamberi nokuwina ma-election. Basile mandu. Kana kuna MP akangwara kana oda kuita ndakaende kudze secret.
Kulabo abancintisa ukuba ngamalunga edalela eParliamente, ngiyalixwayisa ukuthi ungaye enduneni uyiphathele ukudla lengubo zokwembatha ezintsha. Akwamukele, umtshele ukuthi ufuna ukusebenza esigabeni sakhe. Uyakwazi ukuthi uyabe usufeze ingxenye yomsebenzi, njalo uzangena edalela eParliamente. Induna izasebenza labo mlisa, labo sobhuku, ibatshele ukuthi ungumntwana walapha bakusekele. Kodwa ungaphikisa, usole uzabuhlupha. La ningkokheli zomdabu, manyanani lebandla leZANU-PF ukwenzela ukuthi kube lokuhlalisana ukuhle elizweni, njengoba iZANU-PF ikhokhela ilizwe lonke.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma labalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu we-rally eMthoko.
Asizweni enye ezinduna ebekulo umhlangano umnumzana Edward Nyamukapa echasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla lezanu PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ubabona njengabantu abaqhakathekileyo.
Ururumekezo wauya pa chaizo tinotarisira semadzima kuti shande newana wedu zvakadaro. Tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi. Ndizvo zvezvimwe zvinhu zvasinganyatsokubatikana pane vazhinji. Dai tikashanda takadaro handifungi kuti pane chinhu chinganetsa. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro.
Lawo ngamazwi enye yezinduna ebesemhlanganweni kamongameli Mnangagwa umnumzana Edward Nyamukapa obechasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla lezanu PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthi baqhakathekile. Ubusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamuhla ubelo wakhe umhlangano we-rally eRutenga lapho athembise khona abantu ukuthi uzaguqula okuningi ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ikakhulu kwezomnotho. Uthe uzalungisa okuphakathi inkokheli, alungise okwezikolo, alungise imigwaqo kanye lamafekithali. Njalo ukhangelelwe ukuba lomunye umhlangano eChiretsi kusasa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National Patriotic Front retired Brigadier General Ambrose Mutiniri uthi yena akasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kamnumzana Mnangagwa ethi zahluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho. Umnumzana Mtiniri uthi ibandla lakhe alisoze limanyane lamanye amabandla kukhetho oluzayo njalo selixotshe elinye icele lalo elikhokhelwa ngukosikazi Eunice Sandi Moyo. Intasezindaba yethu Mavis Gama obesemhlanganweni lo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe e-Adelaide eCase eHarare namhla umnumzana Mtiniri uthi wawubona kufanele aphume aphele kubandla lezanu PF besanda kuhluthuna intambo zombuso yikho wabumba ele-NPF.
Kana uri muto wakatakura futi uchidraiva ndege uchidraiva tengi harisi rako tengiro neputi yacho futi haisi yako wanzine nyika. Jiwe mchengeti wedu, tichengeteo, chengeta nyika edu, nesuoti koko na urara opeza ganaka, tichisumbira nyika edu, murunyararo. Itrastika e, kuvimbwa newe.
Usole amadunga edalele parlamente, ngati wetulega ukuvikela isekelo sombuso, obusekelwe ngumgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland South, kuleli bandla, umnumzana Johnson Langa.
Nesikhathi sempi wawula mawo collaborators ehamba la mawo veterans. So nxa babesifa kanye la mawo veterans. Yikho ke ama parliamentarians akhona lawa ngama collaborators awekhu abantu abazifunela imali nje yakona abantu mama. So nxa kuyikuthi khona ikhu lay yabakhona ngenxa yokuthi labo eParliament bayenza impeachment labo bangama collaborators siyabesaba ungcono isothi ngabe ngilibona kodwa umbulalo omkhulu member of parliament engalalwazi ikho ke siyadinga ukuthi lati abe NPF nqa uNkulunkulu engasiphathisa nqa ama MP engena akuye lama workshops aqinileyo abanika ulwazi olupheleleyo ngeconstitutionalism ngoba thina our values are about constitutionalism idemocracy.
Asizweni umgcini sihlalo wesigaba semashingo kuleli bandla umnumzana Amasane Njana
uthi ashumona ukuthi abantu laba kakhwa abakhwaza bakwenzayo. It's unfortunate ukuthi u president he was lobbying kuti benga saini impeachment ama MPs. But ngenxa yokuthi president bengawazi ukuthi kulakho kwenzakalani, he was deprived the right ukuthi ezwe ukuthi kwenzakanani phandle. Bathi be organize ukuthi benga saini impeachment. Basisizwa ukuthi ah se incwadi seyibuyile ukuthi wena upresident senjani se resignile. I'm very sure ukuthi ngaba amabishana upresident. Impeachment bengasoziphumele because uthena ubesele 80 of the MP that is ekhumeka ukuthi singasayi. So most of those people abasayini leyo ngabantu ababuye bazojoin iparty bengakaqedi term of office base organize ukuthi bekeep president.
Kuvunyelene kulomhlangano ukuba kusiyafika olwesibili kumele ibe isikhona inkokheli ekhethwe nguZulu ukumele izigaba njengoba bengasayi kuma primary elections isikhathi sesidliwa nguMangoye. Umthinili uthi uzabhalela inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ukuthi ingavumeli oza kuthi umela ibandla le-NPF engelancwadi ayiphetheyo esayinwe ngumgcini sihlalo waleso sigaba ukuba ngempela lilunga labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe yona evame ukuthi ibandla elibusayo leliphikisayo labelane izihlalo kodwa iZANU PF ikhangelele ukuthola izihlalo eziningi lonyaka ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa ebikwa udabuka khona njalo izinga lokukhankasa uselikhwezile uma kuqhathaniswa leminyakeni. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwakuqala eZimbabwe lwaluhlukile lolwalonyaka. Kwakuyisikhathi sempi, ukhetho lwabakhona ngemva kwesivumelwano. Isotsha lalilokhe lisegangeni. Abantu bavota kungela luhlu lwababhalisele ukuvota. Umnumzana Rizini Ngwenya, ohlaziya ngezombusazwe lezisebenzi, uyakuchaza lokho.
Okokuqala ngathi mina ngo 1980 kwakuyisikhathi sempi ongelabunandi. 2 yazuzakala isivumelwano selakhesta. Kakuzange kube ngishole referendum yokuthi abantu bayayivuma mba bayivumi. 3 amasotsha wonke esempini ayengakabuthi ukuthi ayingena kuhle ema-assembly point. Kwaba into enje ama voters abantu babengarejistanga. Babe bokungena kuphela bavote. Kumvote kathathu, kumvote ka-4, abanye kwakuthiwa bageza izandla. Asikwazi khonokho, kodwa kwakunjalo.
Kusukela ngo-2000, ibandla leZANU belidliwa kabuhlungu enkabazwe, loba nje ngokhetho lwakuqala yanqoba kakhulu, kwathi ibandla leZaphu lathola izihlalo ezimbalwa. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edale lephalamende lakumakhansili, kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zehlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kukhetho besekela ibandla elibusayo. Ungwenya wendlala obala ngempumela yokhetho enkabazwe.
Ngibona iZANU yabutha kakhulu amasisi. Kwakule 20 reserved ezabelungu. Kwaya kuthi ZAPU yayabamba emathebeleleni le-medians kakhulu. Yikho-ke ngokuphuma kwama-results anjalo kwakulezi nkulumo ezivela la kuThatcher. Ezithi zona hayi thina owinileyo kazisoze sizilazithandela thina esizamfaka. Kwakuye kwabonakala enyuzipepeni ukuthi hayi iZANU ibisisenambane eMozambique. Ihlangene labonilodi Choms khonale belabomgabe laba abanye bengasekho.
Ohlaziya ngezokhetho umnumzana Efincube uchaza amalanga okhetho luka-1980.
Sibuyela futhi ngo-1980 uzakhumbula ukuthi kwavotwa mhlaka 26, 27, 28 February 1980 kodwa owangenayo umbuso omusha wangena mhlaka 18 April. Kwaba lethuba elilingeneyo eli-enough elifaneleyo ukuthi baphikisane baze balungise bonke. Asibuyeleni kuleso simo, hayi lesi se 48 hours.
Ukomishina weZEC uNkosikazi Faith Sebata uthi lokhu kubadida ingqondo ukuba iphepha lokuvota liza kuma kanjani.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile njalo luzakube lu-free and fair elections, ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luzakube ingathi luzemambijana, ngoba asinanzeleli njengezibekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile, kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Ke silichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela eziphathelane lemaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fowembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngikwamahlaba ithwale eFilabusi, lapho engixoxa khona lesakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu kwabantungameli inkomo.
Usilobela incwadi lapha ukhala kakhulu ngendaba yentuthuko, uthi akula zibhedlela, akula zikotsho zamanzi esigabeni sakho. Kumi njani kahle kahle?
Umgwaqo ngumgwaqo owagcinwa ukulungiswa ngesikhathi sikaSimithi. Abantu banatha emfuleni othiwa uwanezi, banatha nezinkomo, yabala amathoyilethi. Ma umfula lo ugcwele babantungameli inkomo, abantu bathatha amanzi ahamba emfuleni alodoti nje wonke, bathatha nje abantu ngomfula yabo ugcwele. Ngoba ma ukuthi umfula ungagcwalanga bakwazi ukuthi bayenze bagebhe nje imithonjanyana lapha emhlabathini emachebechebeni, banathe lawo manzi. Kodwa-ke ma umfula ma ugcwele, abantu bathatha wona lawo manzi angcolile lezinto ezifileyo aledoti nje zabantu abalazambuzi, bathatha nje besiyanatha emfuleni nabantwana ba.
Isibhedlela kumbe ikliniki eseduzane lalapho ohlala khona Ndlovu yiphi?
Ikliniki eseduzane lalapho esihlala khona yiyo iwanezi kliniki. Ukuthi laphana thina esihlala khona ma siyabako siyafika iwanezi mission is about 6 kilometers. Isibhedlela iFilabusi hospital and iwanezi mission okwamanje layo ngayila ambulance. Suthi ma ungasuka laphana umuntu ugulele umuntu ifike iwanezi mission, ma bethi hayi lo muntu akadlulise leFilabusi, kusho ukuthi kumele waye imoto nje ikuhambise eFilabusi. Ma kusemini ke uthi uzomthwala ke umhambise kuskuta, ufike kuskuta laphana ke ubambe ke amabhasi uye eFilabusi. Ma kufika usuku uthi ukuthi uyasomele uhaye imota from ewanezi mission izikuthi iyokufikisa eFilabusi.
Liyake lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane labameli benu kuhulumende?
Abameli ngifuna ukuthi ngiyibeke nje kahle babogogo, abameli bakuleyana indawo njengoba indawo leyana ingane iyangcwelelana nje bebhele ingwe leFilabusi. Ungapha kube kunomumalakhe inkomo akaveli ebantwini, owangale laye akaveli ebantwini, abantu abo kabaveli nje ebantwini. Ithemba abantu abazovela nje manje njengoba sokuyaqala ukuthi kuyakhampeni ukuthi sebezodinga usekelo, ngiyathemba ukuthi sebezoqala ukubonakala ebantwini. Ngapho kwakulobabumalakhe inkomo ma udlula ezikusiya ngangapha kube kuzobaba u-Andrew Langa. Labo bantu akula thuthuko abayilethela abantu. Into abayaziyo ikuthi nje masokusiya vota beze ebantwini bazofuna amavoti. So akula nje into abazihlupha ngayo lokuthi abantu baphila njani, kuthila even abantwana besikolo manje nje izwe belisina nje isikhathi lesi. Kulabantwana abalahlekule yimphefumulo bezama ukuchapha imfula ukuthi baye esikolweni. Abantwana isikolo isecondary mangaphakamisi bahamba beba abo-15 to 20 kilometers ukuthi umntwana ofike esikolweni abuyabuye, achaphe le mfula emkhulu le khuluma ngayo wanezi river. primary isikhona isikole esinye esiyobathi izikole kuchotha imfule eyithu ungane one river kuchotha lomalo le river so izulu imali sina mali ngana nje inyanga yonke abantwana bayahlala nje 1 month bengafuki akula ntuthuko akula bridge akula nje lutho ukuthi uzathi umntwana akayichaphala ngale bridge nakula bridge nje indawo nje ukuthi nje abantu baphila nje asazathi sinyamazana ngezihlalo esikhathi
Alubana elalele umnanga kwalohulumende wakhe mazibano ngawaqondisa kubo
amazwi mina engawaqondisa kuye ubaba uMongameli wabo eMason Mnanga ukuthi nga kuyakhonakala indawo lendawo lapho mhlawumbe yena angakhona khona ukuthi ahambe njengoba nje siyakhuluma kunye makuthi angakhona ukuthi akuze azame ukuthumela iqula lakhe liyozibonela impilo ephilwa ngabantu ngoba ngithemba naye engathi ufuneka yenza irali yakhe kuleyani indawo kuyabe kumele asuke ethwele amanzi eHarare ngoba akuboni ithela amanzi anathwa abantu bakuleyani indawo yena ngawanatha ndingezwa sothiwa uMongameli esefike wathi ice cream futhi eflabhosi kanti ngase ice cream kuyikuthi yiphoyizeni angawanatha nje manje asagule manje idodi nje
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babandlovu siyabonga
hayi nami ngibonile bawatheka mnikomese ngathi mhlawumbe kungaba nendlela zokuthi noma ngubani nje ongakhona ukusiza ngomgodi nje wamanzi
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngisefilabhusi kwamahlabayithwale ngixoxa le sakhamuzi umnumzana Paulu Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
ngukama
Siyabonga ntungamili asizweni uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Alingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle igama lami nguChris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo Cooksman umhlabeleli sihlaziya udaba lokunxuswa kwabahlabeleli embuthanweni yabezombusazwe okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Hayi ngiyabonga baba ngiyabonga.
Yi ungasela ukuthi ubona njani udaba lokubana bakhona abaculi sesibone abaningi kakhulu abafana labo Mtukudzi labanye ababalisa lo Sandra Ndebele sike sezwa kunsukwana esanda kwedlula kubana uke wabonakala eralini ye Zanu PF. Wena njengomhlabeleli uthini ngalokho?
Mina ngingakutsho ukuthi endabeni ezifana lalezo sokusiya ngokuthi yena wayekulowo mhlangano ngegqoke liphi ibhatshi egqoke ibhatshi lobumusician kumbe eyimemba eyebandla lonalelo ayeseralini yakhona so nxa kuyikuthi wayehambe yena vele eyimemba kakula nkinga nxa wayehambe eyimusician kuyikuthi waye eqatshiwe uhayo wayebhadelwa imali ukuthi eyeperforma kuphela alakho amboni ububi bakhona ngingazi khona pho kundaba zamazwi abe sewakhuluma umusician ngingathathweli kundaba kaSandra kuphela sengitshela nje ku-any musician ukuthi lapho kuba khona ngani kuyakiliza kunxa eza kuma phambi kwabantu ebeseqalisa kubutha izilogani zebandla kumbe seqalisa ukungani usecampaign elibandla laphana ayikho lapho embona ngani abalo ngani akuhambi kahle kakhulu ngoba kuyabe kuza kuluzisa abalandeli labana abamanye ababandla lana aphikisana laleli wena kadiseralini yakhona kutsho ukuthi abalandeli bonke labantu zabaluze kukanti anto abona ukuthi wena uyabula abalandeli abavela kuwonke amabandla ezombusazwe so sokusiya ngokuthi kumbe akuphiwa imali oyibona ukuthi le angingaze nahlekelwa ngabalandeli kanti abanye bende mali kumbe usukha ngale future ukuthi ngokwenza so ukuzi-aligna le any political movement kawusoze kubulale i-career yami yini so yizo izinto eziyabe ziqakathekile ukuthi uzikhangele zona ziyana nxa ungumculi uphatheke entweni zona ezezabo-politics kafanele ukhangele i-future ukuthi uza ukubhalansa njani konke
asithi wena unxuswe ukuthi uyecula emhlanganweni asithi OMDC uyafika uziphathe njani nxa kuyikuthi kulibandla lawo lisekela
khona apho yibo bezime mbucho ukuthi uyabo sosekhonini njengeartist ngase kufike umuntu njalo ngoba uzahlwe bonke labana balandeli abayephathe ngasiyo MDC bazaqalisa ukungasakulandeli kuhle ngoba abantu entweni zepolitics bangena ngenhliziyo sebele kakhulu ukuthi lento encane bayi interpreter ngezinye indlela.
Kodwa siyabona abanye abaculi abafana lo Oliver Mtukudzi. Umtukudzi useke wabonakala emaralini awe Zanu PF kodwa ungani waphumela okungangcolanga. Kuyaba kuhamba njani khona?
Kuyaba kuyikuthi uyenze khonokho engithile ukuthi nxa yena ihambe eqhajiwe i-artist esiya entertainer. Ufike wazitshayela ingoma zakhe wa-entertainer abantu kwaphela khonapho wakutholela imali yakhe.
Ake sikhangele elakusasa. Ikhona yini ingoma esingayikhangelela?
Ikhathesi kulesindle ephume nje this week. Ngathi iphume this week okukhanya inguvela amehlo.
Ah, okay. Hayi, siyathaba kakhulu ukukhuluma la. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngithanda ukuvalelisa. Mbonga kakhulu, mbonga wena msakazi lawe odniki platform yokuthi lamke ngiyizi express kakuna.
Hayi, sisibongile. Sifisela inhlanhla.
Siyabonga.
Lo ke ngumhlabeleli ocula ekobulawayo uKookman ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sonke amalota, sambeni niti na siyo kumulela. Sisa jola oma standa sebe kiminyama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eWashington. Iqembu lesizwe lama Warriors yilo elithethe inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba elechipholopholo eleZambia 4-2 enkundleni yePeter Mokaba Stadium ePolokwane iSouth Africa lamhla emini. Kamabiliyathi nguye ohlohleka bili ngemzuzu yokongezelelwa e-extra time emdlalweni ophose wafika emlindi yagcina kuyi-2-2 ngemva kokuba uPhilana Katewere ehlohleka bili. Iqembu ehlohlela iqembu lesizwe eZambia lona lihlohlelwe kabili Lazarus Khambole. sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umnumzana Emerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo leNational Patriotic Front, uRetired Brigadier General Ambrose Montaneri, uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende ngokuhluthunela uMongameli Robert Mugabe umbuso obesebenzisa ibutho. AmaWarriors athatha inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba iqembu leZambia 4-2. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.